Ndiripo baba makadiwo akande miri. Aiwa tinayo nyika yeSouth Africa iyi tinongodaro muruzhinji umu.
Makaenda riini muSouth Africa uye chii chakaita kuti munge muchipinda mubasa ramuri rekutyaira mateksi iri?
Munyika yeSouth Africa ndakauya gore ra2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTel 1, ndokubva ndauya kuno. Saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makore anenge aakufamba aya mukukura umu tingarambe takangombunyikidza vana vadiki kuramba tichingomukira nevana vadiki kumabasa, ndokuchisiya basa ndokupinda mubasa remateksi. Rindaura kuti ndo rine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above, isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda muchiteksi industry muzvakanakanakawo.
Mave nenguva yakadii muchiita iro basa rekutyaira mateksi iri?
Ya, iko zvino izvi, aiwa, kubva ndatanga basa iri kusvika parinhasi ndakwanisa 8 years mune zvakanaka. Aiwa, tiri kushanda zvakanaka. Kana mhuriwo tinokwanisa kutengerawo vana chingwa, tigokwanisawo kutengera vana marengenya kuti vaendewo kunotambwa nevamwe ukowo zvakanaka.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mateksi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika ekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndo pane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti kuri ukaramba uri kokumba nhai wakande miri unodyeiko? Woramba wakada kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kuna vamwe vari kugaramo vachigomera, asi nechikonzero chekuti chokubata chaiyo chaicho panenge pasina, unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bari chinoitika zvavo ndechokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarikanawo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata-bata chavo mune zvakaipa.
Matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa pfuti nezvimwe zvakadaro.
Ya, nyaya yekahijacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu zvichisangana nayo. Pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika. Ndakange tasikushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Ndokubva ndaenda ndakange ndine mota yakanga yakati kurei yandaifamba nayo yaipinda vanhu 8. Saka vapinda vakomana vakapinda vari 6, ndokuchitiudza kuti tata mota yenyu inopinda vanhu 8. Saka taachikumbira kuti titore vasikana vedu pamberi apo vairi tiende kunonzi kuSea Point, imwe nzvimbo iri kuno Cape Town kune graduation party yeshamwari yedu. Ini ndokuti aiwa hapana chakaipa, vanangu mota inokwana handei. Ndobva tafamba kusvika patakasvika pamba, takatosvikomira pamba. Takamira ipapo hwana akabva abuda. Abuda kudaro ndokubva aita seunge ari kunonoka pane imwe imba. Paakadzoka akanga akagara kumashure kwangu akabva andibata nemuhuro. Mumwe uya akanga ambobuda uye ndobva aburitsa pfuti. Mumwe aburitsa banga atonzi suka 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 suka. Ndakutopushwa paya paya ndobva ndabuda mota ichibva yaenda. Zvisinei mota haina hayo kutora nguva yakatirebei nekuti mota yange ine tracker. Saka ndakabva ndangobatsirwa nemumwe musikana akanga achizvifambirawo zvake nemumwe musikana achibva vafona nefoni yavo pa10666 namba hotline yemapurisa. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika. Ii ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhlidha paya paya. Mota chibva taziwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mateksa?
Tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemateksi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo, ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanakawo kuti ndive munhu anoaka musha wangu semavakira andiri kuitawo, kuti kana ndikazenge ndazorora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha. Ndingachengetawo tuhuku tumbudzi ndichidarowo ndiripo zvinoita vamwe izvozvo. Asi zvokuti takure vanhu kumusha chaizvo zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita kubararamire vanhu muZimbabwe ndo vanenge vange ndichidarowo baba kandemini.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Shoko ranga siri wana we Zimbabwe zvikurusa vatinawo muno munyika yeSouth Africa inendere kuti kune vakomana nevasikana vari mubasa ratiri kuita kuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudzira kuti kana vari vakomana ngavasawanika vachiroora vakadzi vemuno yeSouth Africa nokuti kana ari anenge aroora mukadzi wemuSouth Africa ndiye aroorwa nekuti iye pachake chaye chaye akazoti akura kuti mudzimai hende yekumusha nevana vana vanowanikwa vachiramba kuenda kunyika yeZimbabwe saka ndiye anenge aroorwa ndo vaya vanezenge vaakunzi makare kare patakakura wainzi ana muJuburg wataiona tiri kumusha munhu anenge achinzi akabva kuJuburg auya nechisaga zvatinoti zvimbare bhegi tiri kumusha kwedu chisina chinhu ungonzi a ndakanga ndiri kuSouth Africa saka ndinokurudzira vana kuti kana vari vanenge vauya muno ngaroorane wematongo roorana itigoenda tese kumusha.